Vagumede vakasha mswa 29 zvita vavigwa nhasi kumusha kwavo kuInyati mudunhu reMatabeleland North kuzadzisa chisuo chavo chekuti vavigwe pane vabereki vavo. Vagumede vakashaya mushure mekurwara neitsvo vakatanga kushanda semurairidzi asi vakazoshaya vaita mukurumbira mukuru munyaya dzekutungamira zvenhabvu munyika. Mumashoko avo ekuchema Vagumede, mutungamiri wenyika Emerson Mnangagwa vakati Vagumede vakaratidza unyanzvi mubasa rekutungamira zvenhabvu izvo zvakabatsira kuti chikwata cheHighlanders chive nemukurumbira munyika mose. Vamwe vaive vakatarisira kuti Vagumede vachapiwa ruremekedzo rwegamba renyika asi izvo hazvina kuitika. Vakambo vemunyori mukuru wechikwata cheCapes United vaWellington Chando vaudza Studio 7 kuti Vagumede vanofanirwa kurangarirwa segamba munyaya dzekutungamira zvemitambo munyika.
Vagumede angasiri administrator wefootball chete, angari sports, watoti sports administration ye. Yekuti ndo zvatiri kuleka zvino vanhu vakaita seivo vatokushaya mune ma organizations akaita sana SRC. Nikati kuziya kwandakaita Vagumede nini. Nongwa sina basa yekuti uri team ipi. Vagumede munhu aizikanwa nenyaya yekunzi angari aibva kuHighlanders. Asi kana panyaya dzekubatsirana kuti mutambo unge wakadai wakadai. Vagumede ndiwo munhu ainzi angaine open door policy.
Vakambo vemunyori mukuru wechikwata cheHighlanders variwo mumiririri wevhungu mudare reparamende vaOmega Swanda vanoti hapana chingataurwa munhoroondo yenhabvu munyika zita ravagumede richishayikwa.
Ndovagumede nevamwe vake ndovakavaka zifa zvinoti vasisenesa mari yeFIFA. Ndovanhu vasina kubotora zvisina pamutemo mari yezifa vakavaka vachisenesa mari ya vakagadzira zifa village nemaofisi zezifa vakatenga. KuHighlanders Gumede akatenga ofisi iri muna Robert Mkane akatenga camping house inozi California Hotel iri kuveve. Gumede akaona lisi neCity Council of Bulawayo kuwana club grounds dzekutrainera nezvese. Gumede ndiye chairman anga aripo kuchiitwa all sports courts kuHighlanders zvakasanganisa vana rugby vana basketball vana chichi vaivapo because Gumede ndiye akazviita kuti zviveko. Akatidzidzisa kuti bhora rinoranwa usingaiti muhuri.
Vagumede avo vakashaya vave nemakore makumi manomwe nematanhatu vanopiwa ruremekedzo nevakawanda nekukwanisa kuita kuti chikwata cheHighlanders chive nenzvimbo dzachinoti dzacho izvo zvisina kukwanisa kuitwa nezvimwe zvikwata zvine mukurumbira munyika. Zvichakadaro vanhu vakasiyana-siyana kusanganisira maenjinia anoshanda munzvimbo dzakasiyana-siyana munyika vakuru vakuru vemakanzuru pamwe nevanhuwo zvavo vaungana pagungano rekuonekana nevaive mukuru weengineering services muguta reulawayo vasmela Dube avo vakashaya muswa 30 zvita. Vataura varumbidza vaDube semunhu aive akazvininipisa zvisinei nechinzvimbo chavaive nacho uye zvisinei neunyanzvi hwavo mubasa ravo. Munin'ina wemufi vaIshmael Dube vati zvinhu pazvaive zvakaoma munyika pakutanga kwemakore a2000 vaDube vakaramba basa raigona kuvawanisa mari yakawanda kuSouth Africa vachiti vaida kushandira munyika yavo yeZimbabwe. Mumwe wevanhu vataura pagungano iri vaJoseph Chuma avakambove mumiriri wemupopo mamudare reparamende variwo nhengo yeCentral Committee yeZANUPF vati vaDube vaisatarisa kuti munhu aibva mumba mani. Vachuma vati vaDube vaishanda vakazvipira vachiratidza unyanzvi mubasa ravo zvisinei nekuti nguva dzakawanda vaisave nezvikwanisiro zvakakwana. Mutedzeri wameya weguta reulawayo vamulandu Ncube vatsinhirawo izvi vakati vaDube vaive nyanzvi mubasa ravo uye sasachigaro weEngineers Forum musangano reUrban Councils Association of Zimbabwe vaibatsira makanzuro emumaguta nemadhorobha akawanda munyika neruzivo rwavo munyaya dzekuwanisa vagari mvura nezvimwe zvakadaro. Munyori mukuru wekanzuro yeguta reulawayo vaChristopher Dube vati nekuda kwekuti basa ravaDube raive pamongo wemabasa ekanzuro vaigara vachishorwa kunyombwa nekupomerwa mhosva dzisipo asi izvi hazvina kuvadzorera kumashure.
Munhu anga achishanda nesimba achishanda zvakanaka kubva kwandakatanga basa 2016 kusvika pari nhasi ndakasvika achishorwa zvakaipa kuchidza kodi basa imbavha zvese zvinotaurwa zvese zvidzidzo zviri zvemanga-manga. Kwakaitika commission akawanda eministry zake nemapurisa vachitsvakisisa nyaya dzese dzaipomerwa. Hapana kana mhosva yakaonekwa inayo zvouchi zvese zvinhu zvazviri zvemanyepo. Madirectors ndoda kukutaurira hama yangu vanoshanda nesimba vasina zvokushandisa zvakakwana asi vachishorwa zvakaipisisa nevari vasingazivi.
vadhuve vavigwa kumakuva LA Stanley Cemetery. Vakashaya vave nemakore makumi mashanu nematanhatu mushure mekurwara kwenguva pfupi. Vasiya mudzimai nevana vatatu. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzanai Musengi.